manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wesvondo, ndira 27, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu remashandaland central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Vagari vemumisha yechitungiza neHarare vochema-chema nekuputsiswa kwavanoti vari kuitwa zvivakwa zvavo nemapurisa ekanzuro, mapurisa ezrp pamwe nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaonekana nemuimbi aive nemukurumbira pasi rose uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi uye aradzikwa kumusha kwake kumadziwa nhasi mudunhu remashandaland central. Mutukudzi uyo akashaya nechitatu chapfuura muHarare ndiye akave muimbi wekutanga kupiwa riremekedzo regamba renyika. Sezvo ranga riri gamba renyika, aradzikwa neriremekedzo rwopfuti dzaridzirwa mudenga. Vamwe vaonekana negamba renyika iri vanosanganisira vaimbi vakasiyana-siyana, makurukota ehurumende, gurukota rezvekurima vaperenzi shiri, gurukota rezveunyanzvi hwezvekuburitswa pamashoko vakazembe-kazembe, gurukota rezvekuburitswa pamashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa pamwe nameya weguta reHarare vaHebert Gomba ndevamwe vevanhu vakwanisa kuonekana naMutukudzi. Asi zvinonzi mauto pamwe nevasori vamboedza zvakare kurambidza vaChamisa kupinda parufu apa, izvo zvinonzi zvazokonzera kuti vanhu vaputse gedhe rekupinda pamusha apa. Mushure mekunge vazokwanisa kupinda mumusha uyu, vaChamisa vanonzi havana kupiwa chiremera chekugara kuvanyarikani, izvo zvozoita kuti vange vakamira kusvika urongwa hwose hwapera. Vachitaura kuvanhu vaungana, amai Muchinguri Kashiri vati apo vaungana kuradzika pamwe nekupemberera upenyu nenhaka zvasiyiwa negamba iri, vanove mwana weZimbabwe akasimudzira mureza wenyika uye kuve muimbi ane mukurumbira pasi rose, vanhu ngavaremekedze zvakasiyiwa naMutukudzi. Dr. Oliver Mutukudzi vakashaya musi wa 23 January 2019 mushure mekunetseka nechirwere cheshuga. Amai Muchinguri vati nhasi varadzika mwana wevhu. Vatiwo kune vamwe vanga kune vamwe Mutukudzi anga ari murume, baba, mukoma, sekuru, sahwira uye mudzidzisi. Vachitiwo vanhu vazhinji vaiziva Mutukudzi sine zita rekuti Tuku. Amai Muchinguri Kashiri vatendawo kwazvo mabasa akaitwa naMutukudzi apo akanga ari munyarikani wesangano reUNICEF.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe, who distinguished himself as a world acclaimed musician. Dr. Oliver Mutukudzi passed away on 23 January 2019 after a long battle with diabetes. Today we lay to rest a son of the soil, a patriot, an influential Pan-Africanist. To some, he was a husband, a father, a brother, an uncle, a grandpa, Sawira, mentor. We all affectionately called him Tupu.
Mashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri vachitaura vari kurufu rwekuradzikwa kwaOliver Mutukudzi kumadziwa. Mutukudzi akagarawo achirwira kuti vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo varemekedzwewo sezvo vachisimudzira mureza wenyika. Ngatinzwei achitaura pane mumwe musangano waakapinda nevamiriri vehurumende.
No, my artist has not solo paying you. Yes. There's nothing you can do. There's nothing you can do. This is not art. Art is not about who you are. Saka, to kumbira, this attitude. Attitude, yeni, have a great attitude. In it, I would give my art. I find the envy. No, it's do I know who me really like, or Saka wants to see it. Amen.
Tuku akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa mushure mekunetsekana kwenguva ndefu nechirwere cheshuga. Vanhu vakawanda vakwanisa kunge vachisvika kumadziwa nekuda kwemabhazi atumirwa nehurumende kunge achibatsira kutakura vanhu, pamwe chetewo nevamwe vane makambani avo, kuchitiwo vamwe vanhuwo vanga vachikwanisawo kubatsira vanga vachienda kurufu urwu. Hurumende inonzi yashevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi ava mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende amai Cecilia Alexander vanoti hurumende yavakoka kuti vange vachisangana mangwana kuti vaedze kutsvaga nzira dzekudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekunge vashandi ava varamba kutambira mari inoita mamiriyoni $300 emadhora yakanga yanzi nehurumende imbovafanwa vabatsira kubva mukukwira kwemitengo yezvinhu. Mazuva 14 akanga aziviswa nevashandi akapera nemusi wechishanu svondo rapera, zvichireva kuti vashandi vaifanirwa kutanga kuramwa mabasa mangwana. Ngatidzwei hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakandemiri kuti takazivisa hurumende tipa 14 days notice zvekuti tasagadzisa zvichemo zvedu taizoratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro nekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tiva remind kuti itiri kuzviziva here kuti ma14 days dzedu dzei dzaakukwana. Takavazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzedu dzakwana zvinozoitika mushure me14 days isusu tichiregai kuzotiti isusu tisakonzerisa sevatungamiriri, nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti tikwane. Takazoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo, hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti tikungorotanga nhaurirano patsva ndosinga kana manga muchifollowa maevents. Takatanga kupa 160 million, tikaona yakanga iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maererano nemaprizes emagoods and services. Vakazodzoka kwatiri zvakare ne300 million. Tikaona zvakaitaita sakuti mari yanga isingazoadresi problem iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo, isusuwo tichiti tichinokonsulta apex. Apex tichiudza kuti tapuwa 300 million, uye vachitarisa mari iyoyo kuti inozobuda iri mari inopuhwa pamunhu, takaona iri mari shoma zvakare. Apex council ikati aiwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushina nonge taita mitinisa hapo ndo patakazoda kuzivisa hurumende kuti kwasara 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemiri tichienda mberi ndehwekuti chekutanga Apex Council haisati ya declare strike. Tarango kwansangana tikawirana kuti kwasara 48 hours. Saka tichavapo mangwana tichienda kunosangana nehurumende kuseni. Taronga zvekuti kuite mitinge yeApex Council yatinozoturira zvatinenge tataura kumitinge yeNDC. Musangano iwoyo weApex Council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuNDC ushandisawo wisdom mafungiro awo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvichazvinge zvabuda muApex Council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nemuzvinenge.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchitungwiza neHarare vari kunyunyuta nekuputiswa kunonzi kuri kuitwa vagari zvimwe zvivakwa zvavo zvakafanana nematuck shop pasi pechirongwa chitsva chekuchenesa guta. Icho chinonzi chiri kutungamirwa nemapurisa ekanzuru, mauto pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Sachigaro wesangano revagari vemisha yechitungwiza nemanyame rechitungwiza nemanyame Rural Residents Association vamavhilas Kumalo vanoti vagari vari kupiwa maminitsi makumi matatu chete ekuti vaputse vega zvivakwa zvavo vachityisidzirwa kunzi vakasaputsa vaizotorerwa matano nemauto. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumakanzuro aya kana wokumapurisa pamwe nemauto. Ngatinzwei hurukuro yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Kutungwiza ndokwakatangira nyaya yezvivakwa zvakaputswa izvi. Kanzuru yakatenderera pamwe chete nemapurisa ezrp nemauto inga akapakata magidhi avo vachipa vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo nguva inokwana kuita 30 minutes kuti putsa zvivakwa zvavo vega.
Saka vagari vakatambira sei chiitiko ichi? Vakaputsa here zvivakwa zvavo?
Vagari nenyaya iri kuitika nekurohwa kwekutsita vanhu muchitungwiza vakabatwa nekutya kukuru, uye mauto aitaura kuti anenge asina kuputsa chivakwa chake aizowana mutongo wakaomarara. Saka vanhu kuburikidza nekutya ikoko vakabva vangotangawo kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza makatambirawo sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi takachitambira nenyunyuto izere zvakare zvichitishungurudza kuti munyika isina mabasa kudai, zvinhu zvakaoma kudai, hurumende pane kuti ionewo chaingaitire kuti vanhu vawane kugara kwakanaka. Hurumende yeZANU PF takatokatsira mazwa nekuona ichitoda kuti vanhu vapinde mumatambudziko akakura kupfuura avainawo pari zvino.
Asi ihurumende here yakaita matana kana kuti ikanzuru vakuma?
Tichinzwa kutaura kuri kuita vagomba vanova ivo mukuru weguta reHarare vari kutiwa havana resolution yavainayo ine chekuita nekupfunzwa kwezvivakwa izvi. Kusitungwizawo zvakare pane makanzelazi atakataurawo navo vachiratidzawo kuti vaitotatyamadzika pane zvaiitika izvi.
Saka mune matanho amuchatorawo here ekubatsira vagari ivava?
Hongu matanho tinawo izvozvi tiri musvisi rekuti tinyore gwaro ratiri kuendesa svondo irori ratatanga nhasi kuparlament. Tiri kuendesa zvakare gwaro irori kuchitungwiza municipality City of Harare, Minister of Small and Medium Enterprises neminister of local government kuti vange vachititsanangurirawo kuti zvakafamba sei, uye zvakare tiri kukurudzirawo kuti mastakeholders iyaya atataura nezvavo vange vanoitawo nhaurirano vagare pasi vaonesanewo kuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Vanga vari vamavhilas Kumalo vane vesachigaro wesangano rechitungwiza and Manyame Residents Association vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro varamba kurudziro yedzimwe nyika yekuti vashevedzere zvakare sarudzo itsva apo matambudziko mune zvematongerwo enyika munyika mavo ari kuwedzera mazuva mashoma mushure mekunge mutungamiri webato rinopikisa azviti ndiye akafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Vakuru muhurumende yeBrazil vamisa urongwa hwekutsvaga mazana evanhu vachiri kushayikwa mushure mekuondomoka kwevhu zvichitevera kutsemuka kwerimwe dhamu iro rekutyirwa kuti rinogona kutsemuka zvakare. Iye zvino tomboenda kuna tanonoka wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tatipa na Pastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church iri muHarare.
Tarangu rekuberekwa ndendi Evans Bangira. I said the apostle of a church called Living in Victory International Church. Nema assemblies batatu yekutanga yacho iri kuborobwa echipiri iri kudomboshava muarea inonzi Mungate Village neimwe yacho iri kuShowground Village. I served in ministry kwemakore anoita iwo 10 as a pastor and now leading this church for the past 2 years.
Mune vanhu vakawanda zvakadini muchurch menyu?
Kusangano redu rekudomboshava nevanhu vanosvika above 350 kuborodwok nevanhu vanosvika 50 uye zvakare kusangano rekushowground we've got about 70 members.
Harisi basa rakawanda here iro riri ramuri kutaura?
Ibasa rakawanda chaizvo nekuti basa rinosanganisa upenyu hwevanhu, vanhu vanonga vakapa upenyu hwavo mumaoko amwari kuti vagofudzwa. Rinosanganisira zvakanyanya matambudziko anosangana nevanhu mukurarama kwavo on a daily basis. Kati Mwari unotipa nyasha. Harisi basa remunhu mumwe chete, ibasa revanhu vamwari vakasiyana siyana vari munzvimbo idzedzi vatinoshanda navo.
Munozvikwanisa sei kuteerera zvinhu zvinonetsa vanhu muchikwanisa kuvabatsira?
Chikuru chakanyanya kuramba wakatsika pashoko raMwari. zvamunoona sezvinorehwa mushoko kubukura ekisedo Moses wakatiwa wakaruma nzeve nakuzora vake Jetro wakanzi wakaita basa iri woga uri woga zvinokuremera kaga varume vane mweya wamwari varipo sezvende vagokubatsira mubasa iri ende naizvozvo mukereke yedu ndo chidadonzo ratinaro pane vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira basa reushumiri vanoita kuti basa rireruke.
Mava nemakore muchiita basa iri, chii chirikufadzai pabasa ramuri kuita?
Chikuru chandakaona chinoneta panhau idzi dzeutendere ndechekuti vanhu vakwanise kurarama maringe neshoko, uyezve vakwanise kuva vakatsika mapoka avo muna Kristu zichienderanawo nematambudziko avanosangana navo zuva nezuva. Some of the challenges, especially if you see pastor community are underprivileged. Saka, you have to say that the people who are in the community are underprivileged. Rinotoda kuramba richitsinirwa pamunhu kuti munhu agosvika pakuzvimirira oga. Ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo. Asi zvikuru tinotifadza kuona vanhu ivavo vachisvika panzvimbo yekuve self-emancipated kana kuti independent, vachizvimirira voga, vakatsika matsimba avo muna Kristu.
Munoona here sekuti vanhu vanogozherwa nekunamata kana kuti nokutenda?
Kana tichitarisa nhau yechikristu, chikristu is a state that is based on belief, kutenda muna Mwari asingaoneki. And zvikuru sei kuramba takamirira tichitarisira kudzoka kwavo. Saka munoona kuti kana zvinhinga mupini zvakasiyana-siyana zvakasimuka kudzokera kumashure kunowanda. Ndo madambudziko arimo muchikristu. But tinongotenda kuti as we keep encouraging people, they remain connected to that faith. Sezvo chiri chiri chichemeya.
Pane mashoko amungada kutaurira vateereri vedu?
Tinofanirwa kuramba takatsika panhoo yekutenda muna Mwari. And even as the body of believers, munoona kuti Pauro uchinyora unonyora kuti ngwarirai even mukereke kenyu mapinda the wolves that have entered into the church. Saka the believer needs to be vigilant. Anoda kuramba akavhura maziso, anoda kuramba akavhura nzeve, achitarisa, achiteerera pachiona paakatsika kuti ndipo chaipo here. Nekuti munguva yedu, especially on the African continent, Christianity has been abused by servants of God like myself and others in the disguise of prosperity. Saka tinoda kuti vanhu vasvike pakuzvionera chokwadi cheshoko raMwari, cheshoko raKristu, vasina kuinfluenswa nemaoutside vices akasiyana-siyana. That is the last word that I educate, and that Christ is the center of our faith.
Nemashoko iwayo atapiwa na Pastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church muHarare. Tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti murare zvakanaka kusvika tasangana zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka. Iye zvino tomboenda kuna Evans Zininga achitarisa muchirongwa chevechidiki, uko aita hurukuro nevechidiki vakasiyana-siyana pamusoro pamushakabvu Oliver Tuko Mutokodzi, uyo aradzikwa nhasi.
Ndanzo mere kurira kesiya pano watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafungana techenesera nzira
Tazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi ndiri kuuya tiine kusurukirwa nekurasikirwa negamba rezvemimanzi Dr. Oliver Tuku Samanyanga Mutukudzi, avo vakazorora. Asi ndanga ndichitaura nevakawanda vechidiki vari kusimukira nevakasimuka munyaya dzezvemimanzi vachiti vakabatsirwa zvakanyanya navamutukudzi mazuva avo panyika vari vapenyu. Ndaita hurukuro nevaviri vatatu vana vechidiki ndatoshaiwa nguva ingadai ndataura nevakati wandei tichinzwawo kuti zvii zvavakadzidza mashoko avo ndekuti kudii pamusoro peupenyu waOliver Mutukudzi.
Ndati mangwana ndichazobopawo chikandirimira ndinozogutsaini. Makadi vateereri, zita rangu ndinonzi kuchinechatsama. Tiri kunzwa kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa kutetwa naDr Oliver Mutukudzi. Dr Mutukudzi, ini hangu vakandidzidzisa kunyora nziyo dzine udzamu dzine chirevo. Dr Mutukudzi, vaitikana vachiimba nziyo dzerudo wainzwa kudzamirwa, kunyange usiri murudo wainzwa kunge uri murudo. Kana vari kuimba nziyo dzekunyaradza vaibva wanzwa kunyaradzwa pachokwadi. Tinoti zororai murugare Dr Oliver Mutukudzi, makaita basa nekutisira nhaka yekuimba nekutidzidzisa kugara murunyararo nevamwe. Mwarave nemi nekusingaperi.
Chiro nechiro chinonguva yacho, ndokusaka chisingaperi.
Makadi muri yeZimbabwe, ndinoitwa vimba izimoto, ndinengairidza mbira kuben kurava Mutukudzi. Ndinoda kungoti vazorore murugare tichiri pakubatikana, asi tinocelebrata upenyu hwavo somunhu akatipa rairidzo yakasimba sevanhu vaishanda navo. Nhasi tiri zvatiri nokuda kwemashoko avo vaMutukudzi. Tinoti zororai murugare.
Zita rangu ndinoitwa Gary Tait, uri kwa Tait Family. Tinotenda Nzou nekuva baba vangu, shamwari yangu, in my name.
Tifambe kudai kuenda mberi, maikwe ndotoka zvureka.
Kududuza, kududuza, usvike mberi. Kududuza, kududuza, kudzokera shure.
Handizive kuchiswa ende.
Zita rangu ndonzi Tendai Chimombe. Ndiri mwanasikana wa the late legendary James Chimombe, uye ndiri muimbi zvekare wechidzimai. Ndinonzwa kubatikana zvikuru nekusiiwa kwataitwa navaMutukudzi. Kwandiri ndibaba, nekuti munhu angashanda zvakanaka zvikuru nababa vangu vachiri vapenyu, vakaita song yavo inonzi Inini Newe.
Iwayo mashoko hama dzadiwa nhasi togumira pano. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Mosara muchiteerera kambo kava Mutukudzi.
Ndanzonere kurira
tesiya
pano watakunokushira
watakunokushira
tiyani watungamira tiyani wafungana tichenesera nzira
chenesanzira
hazitetembe nyama
ayo
tinotetemba pakati pehana
pakati peha
chokuita pana
apana
kungomira mere yamangwana
mere yamangwana
munotifudzire napanurwa pano
ndaiwa
munotifudzire. So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. So matora mukoma matora mtazi yinama anita egonza. Misotu yanda chie manjatata kuna tumira ingiroze netonta kuna. Iri njozi taipaita atana ngula. Iri njozi yandi kurira ama inda gula. Diyani ya chandi na ira ama tapeto mataiga.
Tinoti kuna Oliver Tukumutukudze, unga uchizorora murugare nerunyararo wanga uchikurudzira kune momo yeZimbabwe nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika, Oliver Tukumutukudze anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu ramashonaland central. Urumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.